This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, chivabvu 9, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzoshora danho rehurumende rekuda kutora chikwereti cheAir Zimbabwe.
Haisi ndege yekuti wada wada wekutongopinda kuti isusu mundege ngaitimirire zvedu tikwirete neLondon, ngaitimirire tikwirete neBeijing. Ndege inofanira kunge iri ndege inenge ichirana munzira yatinoti iri professional.
South Africa yoenderera mberi ichisunga nekudzinga munyika iyi zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri kunzi hazvina mapepa ekushanda. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaObert Mpofu vanoti hurumende ine urongwa hwekutora chikwereti cheAir Zimbabwe chinosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemasere. VaMpofu vanoti kuita izvi ndiko kuchapa kuti Air Zimbabwe ikwanise kubuda mumadhaka mairi pari zvino. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reEconomita Global Capital vaChris Mugaga.
Iri nyaya yezvikwereti zviri kutorwa nehurumende yeZimbabwe kumakambani anova iwo ari makambani hurumende anosanganisira vana Air Zimbabwe, vana National Railways of Zimbabwe, vana Cold Storage Commission. Makambani aya makambani ekuti ukatarisa mabhuku avo anonzi mabalance sheet muchingezi, mabhuku asina utano. Ekuti kana hurumende yati inoda kutora chikwereti ichocho kana kuti tsvina yose iri pabalance sheet kuitira kuti Air Zimbabwe iwane investor, ini ndinoda kutenda kuti nyaya yekutora mari dzemataxpayers muchidaro inyaya inokwanisa kugugura zvikuru. Nokuti hurumende panguva inoendofunga munoziva kuti yakatora zvakare chikwereti kubhanga hombe renyika reserve bank chinokwana kuita icho $1.35 billion. Saka kana yakuwedzera pamusoro paichocho chikwereti yoti inoda kuti kutora chikwereti cheAir Zimbabwe ngaichitenderera ivhi yatora zvikwereti zvevose maparasekta. Nokuti tikangotora Air Zimbabwe chete isi tichiziva kuti kutakura chaiko yatinoti coal kubva kuwange kupinda kumaindastry kuri kudhura chikonzero chiri chokuti marairway emuZimbabwe haasi kushanda, ngakutorwe kwese kuti makambani yamupirirwe. But hurumende haina simba ratingati capacity muchingezi rekutora mari.
Asika gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaObert Mpofu vari kuti kana chikwereti chisina kubviswa zvinogona kunetsa kuti pawanikwe munhu anoda kuuya kuzoshanda neAir Zimbabwe, nekudaro kuti ienderere mberi zvakakosha kuti hurumende itore kachikwereti chacho.
But nyaya haisi yechikwereti chete, ndekuti Air Zimbabwe nhasi ikafamba muchadenga. Haisi ndege yekuti wada wada wekutongopinda kuti isusu mundege ngaitimirire zvedu tikwirete neLondon, ngaitimirire tikwirete neBeijing, ngaitimirire tikwirete tiende kuJakarta kuIndonesia. Ndege inofanira kunge iri ndege inenge ichirana munzira yatinoti iri professional, nekuti haingoti wada sebhiza kana kuti dhongere pachigayo rokuti angofunga kutakura itakurawo zvake zvaanotakura achienda kwake kumusha.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reEconomita Global Capital vaChris Mugaga vari parunare muHarare.
Makateerera kunhefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Mapurisa emuSouth Africa anonzi ari kuenderera mberi nechirongwa chekusunga zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri munyika iyi zvisiri pamutemo nekuti hazvina mapepa ekugara nekushanda. Zvizvarwa zvasungwa kusvika pari zvino zvinonzi zvinopfuura mazana mashanu uye zvinosanganisira zvizvarwa zveZimbabwe, Ethiopia, Nigeria nedzimwe nyika. zvizvarwa zviri kusungwa zvekune dzimwe nyika izvi zvinonzi zviri kuendeswa kukamba yeLindela inochengeterwa vanhu vasina mapepa uye vanenge vasungwa. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata vanoshanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana.
Nyaya dzakati wandei dzatiri kusasara nadzo, saka ine nyaya yatiri kuya kunanzirira kuti tione kuti kusungwa kwacho kuri pamutemo here. Kana kuri pamutemo, vanhu vari kugara nguva yakatenderwa pamutemo here kuLindela kwavanochengetwa tisati taenda kuvakuru vehurumende. Tinodaira kuti zvondonoya tinenge tichikwanisa kuzotaura navo. Asi tiri kuonawo kuti kutaurirana mazuva ano kunenge kuri kuti nese vanenge vasisadi zvekuti tigare tichitaurirana zvakanyanya. Hatizivi kuti vakashorei patiri.
KuLindela kwagara kuine zvichemo zviri kubva ikoko, vanhu vachiti inzvimbo isina kunyatsoshambidzika uye kunenge kwakambonzi nematare hakufaniri kugara vanhu. Ko sei kuri kuramba kwakavhurwa vanhu vachiendeswa ikoko?
Iroro ndorimwe dambudziko rinoitika rekuti vanhu vanoenda vanoendeswa ikoko vanenge vasiri vemuno. Saka kuchema chema kunenge kuchingonza hando maitiro evanhu vaya vatanga kuchema. Asi semaonero edu isusu tinoona kuti nzvimbo yese inenge isina kukodzera kuti igarwe nevanhu haifaniri kugarwa nevanhu. Saka isusu seorganisation tisaenda kuLindela zvakare tinotarisa kuti maconditions iyayo achinja here. Mutemo unoti munhu haafaniri kugara more than 120 mazuva zana nemakumi maviri kunzvimbo yeLindela. Asi tine vamwe vanhu vatinoziva vatakanzwa vakagara mwedzi inokwana kuita misere. Saka zvino izvozvo hazvibvumidzwi.
Ko ivo vanhu vari kungobatwa usiku mashambanzou kana runyaniriri vari kubvumidzwa here kutakura zvinhu zvavo?
Havabvumidzwi, havakwanisi. Unogona kungobatwa uri pauri kana mumugwagwa wotongoenda wakadaro nembatya dzawakapfeka. Izvi zvaakukonzera dambudziko rekuti vanhu vaakusiya zvinhu zvavo zvakakosha mudzimba. Vaya vanenge vachirojera vanenge vatoti zvangu zvaita ndatowanawo pokubata votora zviya kumabasa. Kana anga aenda asina kupiwa mugove wake wakakodzera, mugove wautorwa zvako.
Vanoshanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana vari parunare muHarare.
Ndafadza masista, ndafadza munhu wese masvita. Doro tadira pasi ndafadza vari pasi ndafadza kana maancestors. Waya waya.
Ini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada makaterera Studio 7.
Waya waya. Muza waya waya. Mufanzi hangu andikandira mawaya waya. Mawaya waya.
Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndiina kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka naGogo Emilda Murira avo vari kuMondoro kuMashonaland West, uko vanoti vakawana ivo zvidzidzo zvepamusoro zvekudzidzisa vanhu vemudunhu iri kuti vangagare sei nemhuri dzavo zvakanaka. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Gogo Murira.
Maika henyu?
Gogo, imi muri kumaruva api?
Imi ndiri kumashuwe muMondoro Segutu district.
Mungatitsananguriro kuti zvii zvamakadzidza pazvirongwa zvamakapakurirwa nevemasvondo?
Pota uchiti kana vana vakuda kubvunza uchiwana vovabvunza kuti nai vanangu ko tingaite sei tingazoonana rinhu, ivo vachatoba kana tichida zvakati taida kuti mutiudze zvakati mopanana zuva oraiht tozogara basi muti wakati totaura. Kuvaisa padhuze, kuvati vave neconfidence munewe, vave nelove munewe, vavimbe newe. Ukavaita kuti vakutye vachanovimba neshamwari dzekunze dzinovafundisa zvisiri izvo, dzinovaintrodusa muupenyu kunyatsonaka. Saka ida vana vakugara navo iwe iwe, zvokuti hakusisina mazuva ano kwaunoona tete padhuze kana sekuru padhuze. Hakusisina matare avarikomana. Saka vana mai navana baba Ndova anofanira kuve padyo padyo nevana vavo. Baba vasarevo kungoti handiri panini ha. Ivo imaiwo ndai mutambo vanofanira kurakidza rudo kuvanasikana vavo kuitira kuti mwanasikana akura achinzwa izwi rababa mumba bhesi rababa mumba haazoritsvaga haazorisuwa anongoziva kuti bhesi ririko kana akura achizvishaya ndopaanozoti akangoona munhu wechirume akutoona sezvinhu zvinoshamisira.
Zvakakosha sei gogo kuti vabereki vave ivo neukama hwakanaka nevana vavo?
Zvikanzizve mwana kana akaita ukama hwakanaka naamai anogona kuti kana hatiti vadii vana adika vamazuva nemagrade 7 vanonyorerwa matsamba netikomanaka anotogona kutouya nekatsamba kacho achiti a mama mufungo unei o nai nhingi nhaye andinyorera tsamba iyi munozviona sei. Waakutogona kugara pasi naye kumupa mazano kumufundisa zvokuita zvinoitwa nezvisingaiti do gwaranyuwani raka mbonzipi mboedza kutevera kuti tidzorere vana mugwara remhuri kwete kuregerera vana kuti ko vana vamazivano vana vamazivano aiwa mwana mwana wako hakuna wane zuro hakuna wanhasi mwana wako iwe ndiwe unotomupa unhu hwaanobuda nahwo kunze.
Zvidzidzo izvi zvanga zviri kuitwa nani uye zvekupi?
Vanhu vemachechizi vakaungana machechizi ose vakaumba gurupu ravo ravanoita rerepeace building. Saka vanotuma vanhu vachifamba mumaruva muno vachidzidzisa zvinofanira kuitwa. Saka tanga tina mumwe reverend anobva kukaridha anonzi reverend Mafaiki wechirume nareverend Lucia Makwereja wechikadzi. Vatitambira basa zvakanaka chaizvo, vatidzidzisa zvakanaka for 3 days. Tanga tinavo 3 days takatanzwa takomborerwa tatichoti dai vamwe ivo vanovatumavo vaita more of these workshops kuti tese tifunde tigopinda tigogona kuzorana. Tikatanga pisi mumba ichabuda mumba yopinda mubhuku rese muwodhi yese yopararira yedzingano yapinda muzimbabwe. Saka tikatanga tisingateererwe nevana mudzimba ndo vachabuda vachinopfurira vamwe kana vachinopfurirwa vachinoputa zvakaipa vachinonwa madoro vachinodii. Saka vanoda kuti vapihwe hunhu mumba nemubereki vachipihwa murudo kwete kukarirwa kana kurohwa asi kugara pasi nokuda mwana kumurakidza kuti ndiwe mai ndiwe baba hunhu hwake hwese hunobva mumhuri yacho yakagara yakadai yakabvira kwakati ikadii ikadii. History of the family very important.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Gogo Emilda Murira kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maika enyu.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu kana kuti our lives, icho tinopakurirwa naJonga Kandemiri.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nyaya dzatiri kungonzwa dziri kupinda mumatare edzimhosva dzemadzimai akaroorwa vachida kuti zvikomba zvinge zvichichengeta vana vavanenge vaita nezvikomba izvi, asi ivo vari pavarume. Nyaya iyi kuti tiikurukure, tabata sekuru Jonah Gokova vanoesa chigaro wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai repadare pamwe nemutungamiri wesangano rinomirirawo vanhurume revarume Svinurai Vhukani Madhodha vatemba nzounhenda. Ndotanga nemi sekuru Gokova kuti nyaya yakadai munoiona sei?
I think nyaya yacho inoda kunzwisisiwa yaiswa mukontekst yayo nekuti kune madzimai vanenge vakaita vana varume vasati varoorwa. Varume vacho vane kodzero rekuchengeta vana vavo even madzimai aroorwa. Panewo musana unoroorwa nevamwe madzimai kuti vawane mararamiro, but tiri kutaura pamusoro pevanhu 2 kana 3. Saka hatingati vanhu 2 kana 3 vosvibisa hunhu hwemadzimai vese venyika.
Vanzo unenda tichitarisawo nyaya dziri kupinda mumatare edzimhosva. Panenge pakambobuda ongororo yekuti zhinji dzakazoonekwa kuti vanhu vari kunzi vabhadhare maintenance idzi vanenge vasiriwo vana baba.
Ichokwadi vajonga kuti nyaya iyoyo yakaongororwa zveshuwa kana ndisingakanganisi yakatoonekwa kuti 70% emacases ose akamhangarwa kana kuti anga achitongwa kumatare edzimhosva. Nyaya idzodzo vanhurume vari kubvisiswa maintenance kana kuti vari kukonzerwa kuchengeteswa vana vasiri vavo. Asi kana zvichinge zvazodaro manje, wanano haizomiri zvakanaka because panenge pasina kuvimba napa. Ndopamunozoona pachibuda nyaya dziyadza dzataa kufaita mazuva ano dzedomestic violence kana kuti mhirishonga mudzimba because pasina kuvimba napasina kutrustana hapana kugarisana kwakanaka.
Vagokwa, chivanhu chinoti gomba harina mwana. Mudzimai ari pamurume angazowana simba sei rokuti aende kunoclaima maintenance uko?
Ndaanchita kutombodaro kusvika papa pakuti gomba harina mwana chizvezuru chakadhiga chekuti icho kuva muparent unogona kuchengeta ivi mwana anenge asiri wako but mwana acho because anokura achiti ndiwe baba anotogona kukuchengeta nekukuriritirawo kana wakuda kuriritirwa chero kangokuru achingonzi ndiwe baba chete hapana chakaipa but also kuti varume dambudziko ratinaro nderekuti tine chiguru chakawanda chekuti pese patinongofamba hatina hanya nekuti vanhu vatiri kudyidzana navo vakaita sei zvikuru vanhu vechikadzi ava tinongopesera tangoti apa mwana apa mwana apa mwana. Saka chidzidzo chatinofanira kutora kuvarume kuti kana tapinda murelationship wakufambidzana newaunofambidzana naye unofanira kuva munhu anotrustika, unofanira kuva munhu anovimbika.
Vanzo unenda
ndinoda kupokana napo ipapo because isu tiri kushanda tichishanda nevarume nevakadzi munzvimbo dzakawanda ka takazviona kuti madomasi arimwe kunge kuina anotenga handizvo naizvozvowo kuti kuwanikwe futi vanotenga kunge madomasi aripi aripo. Saka isi nhau yatinofanirwa kukandidzira kune saidi rimwe chete. Mukukura chaimo chaimo takatozviona kuti dzimweni dzenguva ka inini mukomana ndogona kuita musikana ndichiti ndiye wangu ega handiti asi iye musikana pamwe anenge aine vakomana vake vatatu pakubata pamiri payatai unotozoona kuti musikana ndiye anosarudza kuti anokwanisa kundichengeta ndoupi kana kuti anozokwanisa kuchengeta mwana wedu. Ndopaunoona baba vachizopiwa mwana asiri vavo nenhau yekuti vane homwe yakasimba yekuchengeta izvozvo. Saka ndikati tinoshora murume pakadaro kani tinenge tichikanganisa tinotoshora mukadzi.
Vagokova, mashoko enyu ekupedzisira.
Isisi vepadare hatigare takangomiridzira kushora varume but vavariro yedu ndekuti kana tivaka nasevarume tivaka nesevarume vane hunhu. Varume takakura sevarume tichinzi bhuru ibhuru and bhuru harina hanya. Bhuru rinotora marisks asina kukodzera. Saka isisu upenyu hwebhuru tikuti aiwa asiro ukama hwatoda kuvaka pakati pevarume nemadzimai.
Aiwa vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai Vagokova navanzo unenda nekuona nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana vezimbabwe.
Tinotenda vateereri nekuteerera maita basa.
Aiwa neniwo ndinokutendai vateereri.
Manga makateerera kuna vaJona Gokova vanove sachigaro wesangano rinomirira kodzero dzemadzimai repadare pamwe chete navatemba nzounenda vanomirirawo sangano revarume svinurai muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndokusiyai mawaka Blessing Zulu.
Tobotarisa nhau dzemitambo yeCastle Premier Soccer League iri kumangwana. Dynamos ichatamba neFC Platinum kuRufaro Stadium. Islanders ichatamba neHarare City kuBaba Field Stadium. Wange ichitamba neFlame Lily kuColliery Stadium. Triangle United ichatamba neWawa kuGibbo Stadium. Kuchizoti Buffaloes ichitamba neCapes United kuSakuba Stadium. Yashika nguva yekuti timbotarisa musoro yenhau zvakare. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzoshora danho rehurumende rekuda kutora chikwereti cheAir Zimbabwe. South Africa yoenderera mberi ichisunga nekudzinga munyika iyi zvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zvisina mapepa ekugara munyika iyi. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Gibbs Dube.